Mangwanani akanaka vateereri nguva dzava 6 o'clock. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 2018. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. United Nations inoti iri kunetseka nemhirizhonga yakaitika muZimbabwe nezuro. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti kurayiwa nekukuvadzwa kwevanhu muHarare nemauto kunofanira kuongororwa. VeZANU-PF neMDC Alliance vanokandirana nyoka menyu panyaya yesarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Tichitarisa nezvesarudzo nezvakaitika kubva zvapera kuvhota, tine mutori wedu wenhau Godwin Mangudya. Godwin, wakadiniko?
Ndinofara makadiwo imi.
Aiwa, tiripo isu. Ndimwe muri munyaya dzakakura idzi. Mukatitaurira kuti iko zvino zvinhu zvakamira sei?
Ndingati pari zvino kuseni kunoku vanhu vanenge vari kuenda kumabasa tambotenderera munzvimbo dzakati kuti tiri kuona vemakombi vari kufamba zvisinei nekuti pane mashoko anga ari kutenderera pamadande mutande ekukurudzira vanhu kuti vasaenda kumabasa pamwe nekuti vemakombi vasatakura vanhu. Asi ndingati nezuro pakatanga pakapera kuburiswa maresults eparliament ndo pakatanga bongozozo rakazoitika mutaundi kusvika masoja apindira. Ndingati kusvika nenguva dzakuma 6-7 manheru mutaundi maa musina vanhu ende masoja ainge achirova vanhu nemapurisa. Ini ndakatoonawo mapurisa achiburisa vanhu mukombi nemasoja vachirova vanhu vachirambidza vanhu kupinda mutaundi. Saka ndingati kwandiri izvezvo handisi mutaundi but ndaona makombi ari kutakura vanhu vachinda mutaundi. Ndingatiwo pane nhaurirano dziri kuitwa pamadande mutande pasocial media pane kupokana pakati pevanhu vamwe vari kuti no fanika muno muHarare MDC yakakunda vari kutiwo tinofanira kuenda kunodifenda vhoti yedu kuzek kana mudhorobha imomo. Pandiri kuona pane mota dzemauto dzakapakwa munzvimbo zhinji mudhorobha zvokuti izvozvi ndofunga zvichakanganisa vanhu vakawanda. Taonawo kuti masangano akawanda kusanganisira muzinda weUnited States muno muHarare wakaburisa mashoko nezuro manheru uchiti uri kushushikana zvikuru nemhirizhonga iri kuitika uye vari kukurudzira vemauto kuti vasashandisa chisimba kana vachinge vachida kudzinga vanhu vari kuratidzira. Takaonawo futi nezuro manheru mutungamiriri wenyika gurukota rezvemukati menyika rinonzi mapurisa naivo mapurisa chaivo vachitaura kuti vari kushushikana nemhirizhonga uyewo vachinemera mhosva kubato reMDC Alliance. Ndataurawo nemagweta anorwira kodzero dzevanhu vari kuti magweta avo ari pastandby kubatsira vese vachange vachisungwa kusanganisira vabiti. Vanototi vabiti ndemumwe munhu akanzi nemapurisa ari kudiwa kudziva mhangare kumapurisa nhasi. Saka harisatadziva kuti vakatoenda manheru here, asi mapurisa anorwira kodzero dzevanhu ari kuti vakatoisa magweta kuti vange vachimirira vanhu vakaita savabiti vakanzi vari kudiwa nemapurisa. Nokuti mapurisa ari kuti kana vabiti navamwe vavo vakasaenda kumapurisa ivo vachazovatsvaga kuti vavasunge.
Ko MDCT pane zveambotaura here mushure mokunenderwa mhosva yokukonzera bongozozo neviolence muguta? Pane zvavambotaura vakuru vebato iri?
Ndingati pandakapedzisira kutaura nasachigaro webato iri vaiti ivo havasivo vari kuronga izvi, vari kuti vanhu vakatsamwa, vanhu vasiri kugutsikana nezviri kubuda kuzeki, nokuti vari kuti vanhu vanoziva muvhotero wavakaita asi vanoti vari asi kutsikana uye vakatsamwa nekuti vanoona sokuti zviri kutaurwa neZEC mari dzavo dzari kubva kuZEC haapindirani nemavhotero avakaita. Saka ivo vanoti havana zvavari kuita, vanhu vari kungoradzidzira enda ivo havasiwo vari kunge vari kuronga zviri kuitika kuradzira kwevanhu uku.
Ko iyo ZEC pane musangano wakauchaita here nevatori venhau makusena anaya?
Tiri kutarisira musangano wakaita souyo nokuti mukatarisa zviri kuitika izvi vanhu vese vari concent. Takaona iyo kuti kubva kumutungamiri wenyika makurukota akawanda ehurumende achitaura pamusoro paizvozvi. Saka saivo vanonzi ndivo muparanzvongo wezvinhu zvese, tinotarisira kuti vanofanira kunge vachizivisa veruzhinji nenyika kuti ndezvipi zvavari kumatanha vari kutora kuti vange vachigadzirisa, nokuti nyaya yose iri kunzi iri kukonzerwa neZEC nekusabata basa kwakanaka kwairi kuita.
Usati waenda Godwin, ndoda kubvunza, ndoda kumbodzokera kunyaya yemasoja nemapurisa. Pane mashoko awati watambira here enhamba yevanhu vakafa kana kukuvara mune zvakaitika neZuro?
Ndingati takatoona neZuro manheru mutauro wemapurisa amaicheri charamba vachikonfema. Pange pane mashoko kuti pane vanhu vakawanda sereki vakafa, asi takaona mapurisa achikonfema kuti pane vanhu vatatu vakafa. Havasati vaziviswa mazita avo. Takaonawo futi vakakonfema kuti pane vanhu vakawanda vakakuvara but havana kuzivisa uwandu hwavo. Saka ndingati pari zvino hatina kukwanisa kunge tichitenderera muzvipatara kana kubata mamwe masangano akaita semadhokotera anoona nezvekodzero dzavanhu kuti tinge tichiona kuti pane vanhu vakawanda here vavakabatsira kana kuti vanhu vangani vangave vakafa, nokuti sezvamunoziva vazhinji vazhinji mamiriro akaita zvinhu munyika vanhu havawanzi kubvuma kana kutenderana nezvinenge zvichitaurwa nemapurisa.
Tinotenda zvikuru Godwin. Uyo anga ari mutori wenhau weStudio 7 Godwin Mangudya achitaura ari kuHarare. Zvichakadaro, mutauriri weUnited Nations vaFarhan Haq vanoti mhirizhonga yezvematongerwo enyika muZimbabwe inofanira kumira apo vanhu vakamirira kunzwa zvakabuda musarudzo dzemusi wemuvhuro dzakakundwa zvine mutsindo neZANU-PF asi dzichiramba kutambirwa nevamwe vanopikisa vachiti dzakabirwa. Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vakatenda kuti vanhu vatatu vainge vafa mushure mokupfurwa nevanofungidzirwa kuti mauto. VaHaq vakurudzira vezvematongero enyika nevanhuwo zvavo kuti varemekedze runyararo. Zvichakadaro, masangano anorwira kodzero dzevanhu anosanganisa Amnesty International, Human Rights Watch neZimbabwe Lawyers for Human Rights akakurudzira hurumende kuti iferefete nyaya dzokupfurwa kwevanhu vatatu vakafa muHarare neZuro apo vechidiki veMDC Alliance vairatidzira. Masangano ayo anoshorawo nyaya yokutuma mauto kuti anomisa kuratidzira vachiti iri ibasa remapurisa. Asi mukuru wamapurisa vaGodwin Matanga vanoti mapurisa ave kushandisa mutemo wePublic Order and Security Act uyo unorambidza vanhu kuratidzira. Mutauriri wamapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vanotenda kuti vanhu vatatu vakapfurwa vakafa nevanofungidzirwa kuti mauto pakati pedhorobha reHarare. Zimbabwe Lawyers for Human Rights inoti inokurudzira vanhu kuti varatidzire murunyararo sezvo mubumbiro remutemo kwete kuita mhirizhonga. Zimbabwe Lawyers for Human Rights inotiwo chisimba chakashandiswa nemauto nemapurisa chinotyora bumbiro remutemo uye zvibvumirano zveUnited Nations izvo Zimbabwe yakasaina ruoko rwayo. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu richitungamira sangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti vanhu vazhinji varohwa zvakaipisisa. Kune avo vari kutiona paFacebook page kana pawebsite yedu, tinoda kukuzivisai kuti imwe mifananidzo kana vhidhiyo dzichabuda apa hadzina kunakira vane hana.
Hongu ichokwadi kuti mauto akapindira vachida kuedza kudzimura kuratidzira kwaiitwa nevanhu muguta reHarare, vanhu vanga vachigunununa nenyaya zvaibuda musarudzo uyezvekuti mari zautsi sarudzo dzemutungamiriri wenyika anga asati abuditswa. Tinoziva isusu sesangano Human Rights Watch takataura nevanhu vakatitaurira pachena kuti pane vanhu vana vakafa vakapfurwa nemauto. Vazhinji vavo pane vakafa ivavo vainge vaine mavanga kana kuti maronda ekuratidza kuti vapfurwa kumusana pakati pemapendekete apa. Zvakarewo kune vamwe vakapfurwa vakawanda vakanoponera kuzvipatara zvakasiyana siyana.
Ko vamwe vanhu vaakuwarawo zvakaita sei, makwanisa kutaura nawo?
Takataura nemumwe murume ainge apfurwa gumbo achiti iye masoja akangotaura kuti munhu wese ngaabude mudhorobha. Iye anga asitori nei nezvaiitika, ainge akatakura tsapo yake achida kutsvaga michovha yekuti aende kwaanga achienda. Saka akafunga kuti anogona kutsanangura kuti haanei nezviri kuitika mudhorobha panguva dzemasikati, asi havana kuda kuteerera. Ndopaanoti iye mumwe musoja akabva aburitsa futi ndokumupfura mutsoka pamusoro peshangu zvakabara zvichibva rapinda mutsoka zvichibuda nepazasi. Pane vamwewo mai vaitozvifambira vachida kuti vasangane nemwanasikana wavo vakapfurwa pabendekete rekuruboshwe, mabhonzo akabvaruka kuita urupfu rupfu, vakaendawo kunda pavanga vasinei nezvanga zvichiitika. Panezve vakawanda vangaitaura nhuva. Pane mumwe mushandi wekuchengetedza nzvimbo, security guard, akatenga ava kuenda kubasa manheru, akapfeka hanzu dzekubasa. Akasangana nemasoja matatu vakamutaurira kuti nhasi hakutisina achaenda kubasa. Saka paakaita kuti adududze vakabva vamurova nesimbi akavhunika zvakare ruoko ruboshwe. Ndo zvatakasangana nazvo izvekuti mhirizhonga yacho haisati yapera, iri kuenderera mberi, mauto achirova zvisinei nekuti munhu anga ari kutaridzira here kana kuti kwete.
Asi nekuratidzira kwacho kwanga kuchiitwa nevanhu, zvanga zvakakodzera here kuti mauto anga achipinda mugwagwa?
Pamaziviro edu pakaita kuratidzira kunenge kwaitika ibasa remapurisa, uyezve mapurisa anga arimo neuwandu nemamotokari avo makurukuru aye vamwe anomwaya mvura inovava, vanga varimo vakatowanda zvekuti zvanga zvisina kukodzera kuti mauto apindire. Uyezve hazvina kujeka kuti zvizikanwe kuti mauto akazopindira zvofamba sei, nekuti isuwo veHuman Rights Watch mukufamba-famba kwatakanga tichiita taiona kuti motokari dzemauto dzaipinda dzakawanda muguta mukati meguta reHarare. Uyezve pamusoro zvikopokopo zvemauto zvichimbeya pamusoro pemuzinda mukuru wesangano reMTC Alliance.
Vakafanira kubata chigaro chemutungamiri wenyika wacho vaMnangagwa vari kutika izvi zvakakonzerwa nevanopikisa.
Kwete kwete kwete, tinozviramba izvozvo nekuti ibasa remapurisa kugadzisa nyaya kana pachinge paitwa mhosva. Sekuti tasvikawo pamuzinda takasvika pamuzinda weZANU-PF wemuHarare kuna 40th Street tikaona kuti zvechokwadi mota dzanga dzichibvira dzapiswa nezvimatende zvevanhu veZANU-PF zvanga zvapiswawo zvichibvira. Asi ibasa remapurisa rekusunga vanhu kwete kuti vagopfurwa kumusana vachitiza vasingazive kana kuti vasine nezvanga zvichiitika. Mhosva iri kumauto ashandisa chisimba chakapfurikidza pakupindira munyaya yaigona kupedzwa nyore nyore nemapurisa.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu richitungamira sangano reHuman Rights Watch vaDewa Mavhinga vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vachitaura pane penyuro yeZBC neZuro Maneru, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti bato rinopikisa reMDC Alliance ndiro rakakonzera mhirizhonga yakaitika munyika neZuro. VaMnangagwa vanoti vakuru veMDC ndivo vakakonzera rufu.
Incidents of wanton violence and hooliganism which broke out this afternoon in the capital come as a complete surprise.
Tinoshamiswa nemhirizhonga yaitika nhasi masikati. Bato rinopikisa reMDC Alliance nevatungamiriri varo vose ndivo vatinopomera mhosva yemhirizhonga iyi, kuparadzwa kwezvinhu uyezve nekukuvadzwa kwevanhu. Chinangwa chavo chiri chekusvibisa sarudzo yatakaita. Tinopa mapato aya nevatungamiriri awo mhosva yekupunzwa kwezvinhu nekuurayiwa kwevanhu nokuti ndivo vanokurudzira nekubatsira vanhu vavo mukuunza mhirizhonga. MTC Alliance inofanira kubvisa vatsigiri vayo mukati meguta izvozvi kuti runyararo rudzoke munyika.
The Alliance and its leadership has forthwith to remove its violent supporters from the streets so peace returns to our country.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari panhepfenyuro yeZBC. Asi vachipindura mutauriri wemutungamiri weMDC Alliance Dr. Nkululeko Kusivanda vati zviri kutaurwa navaMnangagwa handizve chokwadi.
Zvino vakuru veMDC Alliance havasiri vanhu vanotuma masoja kuti auye nepfuti dzine mabara kuvanhu. Mutungamiri weMDC Vanessa Chamisa vataura nhasi vachiti voka vanoda kuti vanhu kana vachiratidzira vachitaridza vanoita voita murunyararo uye vachizviita vachitevedzera mutemo wenyika. Zvatinoziva ndezvekuti vanhu vaurayiwa nemasoja vaurayiwa nevanhu vanga vatumwa nehurumende kwete neopposition.
Vari kutika vanga vachiratidzira vanga vapisa dzimotokari nemimwe mudziyo nekupwanya mawindo.
Vanhu vanenge vaputsa dzimotokari nemidziyo nekupwanya mawindo vanosungwa voendeswa mujera vaurayiwe. Ndozvatoziva ndokuita zvinhu zviri pamutemo. Uye mukaona zviri kubuda muvanhu ndezvekuti pasati pasika masoja vanhu vanga vachionekwa vachitotamba vachitaura vachifara nemapurisa angauya kuzochengetedza runyararo. Mapurisa yanga achionawo zvekuti pane runyararo ndosaka anga achitaura nevanhu. Pazongosvika kamasoja ndo pazotanga nhamo yekuti vanhu vanga vakutourayiwa.
Semaoneri nyaya iyi ingagadziriswa sei chaizvo?
Nyaya iyi inyaya doko zvikuru sainongoda kuti maresults epresidential election abaidzirwe neZEC semaitiro sekuvhota kwakaita vanhu nenguva isina kurebesa. Izvozvo hasi zvinhu zvinorema kuita.
Asi kavezeki vari kuti pamutemo vanokwanisa kuti vabuditse zvakabuda musarudzo izvi nemusi wemugovera.
Vanokwanisa kudaro, mutemo unoti kana vaine chikonzero chekunonoka chiri pachena yatinoti good reason vanofanirwa kudaro. Asi hapana chikonzero chinoonekwa chinoita kuti vatadze kuannounsa maresults Friday isati yasvika. Nekuti tava muna 2018 kavanhu vane mafoni vane dzinhare maresults anongofamba nguva iyoyo. Izvizvi kutaura kuno kune munhu akabva kana kure kure kuhwanga akatosvika kuHarare. Vanorevaivo kuti maresults achiri munzira kubva kupiko asati asvika Harare. Tinoziva kuti ivo vakatovanawasa maresults akabva kunzvimbo idzodzo dzimwe chete dziri munyika muno. Saka presidential election iwo akasara sei akadii kuuya pamwe chete nemamwe.
Vari kuti kavaruda kutanga vambo hapepeta.
Vaigona kungopepetoka nguva imwe chete iyo yavaipepeta mamwe. Vaingoti vachitora yakansila vachisapa, vachitora yaMP vachisapa, votora yapresident voisapa. Zvaingotova pamwe chete zvainetsa papi. Nokuti zvinhu zvakamboitwa munyika munoka 2013 tinoziva kuti maresults haana kutora nguva kutaukwa. Akangoti vanhu vavhota within 12 hours zvanga zvatoita.
Vamwe vari kuti muri kuratidzira kuti muzopinda muhurumende mubatadidzwa, ichokwadi here ichi?
Zvikuru sande zvekuti vanhu ngavarege kutarisa ivavo vashomazve, asi vanhu ivavo ngavarege kutarisa zvatinoita isu. Ngavatarise zvinoikana nemutemo. Kana vapedza kudaro votarisa zviri kuitwa neZEC, because ZEC ndiyo yekuita zvinhu pano. Isitangoti ZEC itai basa renyu sebasa, takanganisa chiipapa.
Imi muri kuona semakakunda here musarudzo sezvamuri kutaura?
Takakunda zvikuru sa maonero edu. Manhamba atiri kuwana kubva kumaagents edu anoita kuti anotiradza kuti takahwina. Saka kana ZEC ine umbo hwekuti manhamba atina haasiriwo, ngavaunze avo totora edu toisa pamwe chete tovona kuti zvinhu zviri kusiyana nepapi.
Munofunga kuti makahwina zvakadii?
Aiwa katizo vanozotinetsa kavakomana ava vachiti takupai manhamba ivo vasati vakutaurira. Ndosaka tichivakurudzira kuti ngavataure, asi taona muna nasocial media umu ndofunga pane vakutoziva kuti zvakamira sei. Tangoonawo mafiga anenge ari kufambirana needu.
Mutauriri wemutungamiri weMDC Alliance Dr. Nkululeko Kusivanda vange vari parunhare muHarare. Zvichakadaro, bato rezanupf riri kukurudzira nhengo dzaro kuti dzisaite mhirizhonga zvichitevera kuratidzira kwakaitwa nenhengo dzemdc alliance muharare nezuro pamusoro pemafambisirwo akaitwa sarudzo nekomisheni inoona nezvesarudzo yezimbabwe electoral commission. Nekune rimwe rutivi, mutungamiri wemdc alliance vanelson chamisa vanoti havasi kufara nokushandiswa kwesimba rakanyanyisa kwakaitwa nevari muchiuto nemapurisa pakuratidzira kwakaitwa nezuro. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Munyora anoona nezvemitemo muzanupf vamunyaradzipowo mangwana vanoti nhengo dzebato ravo dzinofanira kuzvibata zvichitevera kuratidzira kwakaitwa nevatsigiri vemdc alliance muharare nezuro, avo vanoti havasi kufara nemafambisirwo akaitwa sarudzo dzemusi wemuvhuro nezek. Zvaakaburitswa nezek zvinoratidza kuti zanupf ndiyo yakawana nhengo dzeparamende dzakawanda kudarika mdc alliance, uye zek inoti ichaburitsa zvakabuda musarudzo yemutungamiriri wenyika kana yanyatsopedza kupenengura mapepa ekuvhoterwa akashandiswa musarudzo iyi.
No, zvaitika mutaunda hazvina kururama. Tanga taita maelections edu akanaka, taachitarisira kuti vemdc vanofanira kumirira kuti zeki tiudze kuti marisalus afamba sei. Zvokushurungurudza vanhu nokudemonstrata hazvidiwi. Saka tiramba tichikumbira mhuri yezimbabwe kuti kwatakabva nenyaya dzokutsvaka runyararo kure, toda kuramba tiine runyararo. Taita maelections edu akanaka, ngarambe achifamba zvakanaka. Kune vekuzanup f ndokumbira kuti please, we are the winners. Saka ngatizvibate, tisaprovhokwa kana kuita anything chinokanganisa upenyu hwedu. Toda kuenda mberi nenyika yedu zvakanaka.
Kuratidzira kwanezuro kunonzi kwakasiya vanhu vatatu vashaya uye vakawanda vakuvara mushure mekuridzwa pfuti kwakaitwa nemapurisa nemasoja. Vamangwana vanoti hapana chikonzero chekuti bato ravo rinzi rakabirira musarudzo dzemusi wemuvhuro, vachiti bato ravo rine rutsigiro rwakakura kwazvo.
Aiwaka, vanongoti sarudzo dzabirirwa iyo zeki isati yaanaunza maresults, ngavamirire zeki ichataura. Uyezve mubumbiro renyika kana asina kugutsikana nezvabuda musarudzo anoenda kukoti ondoisa nyaya yake ikoko. Ndiyo inonzi rule of law yavaiti vanochemera. Ngatitevedzere gwara romutemo.
Zvichakadai, mutungamiri wemdc alliance vanelson chamisa vanoti simba rakashandiswa nemapurisa nemauto nezuro kuvanhu vasina zvombo rakanyanyisa. Mutauriri wavachamisa vankululeko sivanda vanoti zvakaitwa nemasoja nemapurisa izvi zvinhu zvinoshoreka zvikuru.
Tazvitaura kuti vana vemizabu vanobvumidzirwa kuti varatidzire murunyararo vachitevedzera mutemo kana pane zvavanofunga kuti hazvina kuitwa zvakanaka. Ndo zvataurwa napurezident kuti tive kuzotaurira vanhu. Asi vanoti kuurayiwa kunoita vanhu nevanochengetedza mutemo hakuna kunaka, nokuti vanhu vane kodzero dzokuratidzira.
Zvichitevera kuratidzira kwanezuro uko kakasiya ropa radeuka, rimwe remasangano anorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International rakaburitsa mashoko ekuti zvakaitwa nemasoja nemapurisa izvi zvinofanira kuongororwa. Mumashoko avo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru muAmnesty International Vacom Okakuchain vakati vakapfuura vanhu ava vanofanira kuferefetwa zvizere, vachiti mhirizhonga yakaitika muHarare nezuro iyi yaigona kudziviririka kana dai masoja asina kushandisa simba rakanyanyisa. Masoja akanga akapakatira zvombo akaridza pfuti muHarare zvakaita kuti pafe vanhu vatatu uye zvitoro zvizhinji zvipwanywe nevaratidziri ava.
Need to go.
No way.
Stay down. They haven't stopped it.
Zvichakadai, vane ruzivo nezviri kuitika muMDC Alliance panyaya dzesarudzo dzakaitwa musi wemuvhuro vanoti kuratidzira uku kwakatarisirwa kuenderera mberi nhasi muHarare pamwe nedzimwe nzvimbo munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, Jini Thomas Chiripasi.
Masangano akawanda ari kushora hurumende pakutuma masoja muguta uye nemashandiro ari kuitwa nezek. Mamwe masangano akazvimiririra emuZimbabwe ari kushora hurumende pakupinza mudhorobha nezuro mauto ane futi apo vanhu vakange vachiratidzira kusafara nezvakabuda musarudzo pamwe chete nemabatiro ari kuitwa zvakabuda musarudzo neZimbabwe Electoral Commission. Munyori mukuru wesangano remakereke reZimbabwe Council of Churches, ZCC, Dr. Kenneth Mtata, vanoti sangano ravo harisi kufara nezvakaitwa nehurumende, vachiti kubudisa mauto ane futi kuti atarisane nevanhu haisiyo mindiro nekuti vanhu vane kodzero yekuratidzira murunyararo.
I think pane vanhu vakaona vanofanira kutora responsibility nenyaya yaitika. Chokutanga ndechokuti utungamiri hwese hwemapolitical parties vanofanira kuti vamanage maemotions evanhu kana mazauti abuda, and I think izvozvo hazvina kuitwa zvakanaka. I think panoda kuti pashandiswe minimal force, because kana vanhu vachiprotesta, especially these young people, mukatanga kushandisa force iri too strong, reaction yachona dzimwe nguva inoita kuti situation yachonaivewo.
Dr. Mtata vanoti zvinhu zvizhinji zvinoda kugadziriswa hazvigoni kugadziriswa nesarudzo kunyangwe sarudzo dzikabuda zvakanaka. Vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanofanira kunzwisisa kuti basa ravo rakakura sei.
Pane zvinhu zvakawanda zvinoda kuti zvigadziriswe kuti ekonomi inake, but ukama hwevanhu hwakafa makore akawanda. Saka rimwe basa guru ratinaro ndoro kuvaka ukama. MaZimbabwenzi havatrustani, saka problem iripo ndeyekuti chero tichiita zvose zvatinoita, vanhu vanenge vasingatrust, havatrust mainstitution, iwo mainstitution dzestate hatrustani. Saka basa ravo guru ravanaro nderokuti tingaita sei kuti tivake ukama ihwohwo hwakakanganisika, ende hwakakanganisika makore akawanda.
Zvichakadaro, sangano raana chiremba rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights rinoti vana chiremba vesangano ravo vari mubishi rokubatsira vanhu vakakuvadzwa mukuratidzira uye avo vanoda rubatsiro rezveutano panguva ino. Munyori mukuru wesangano iri, Dr. Evans Masitara, vanoti sangano ravo riri kushanda nezvipatara nemakiriniki kuona kuti vanhu vese vanoda rubatsiro variwane nokukurumidza.
Zvataita kwanhasi kuti taenda kunovabatsira, because tine wing yedu inoita inobatsira vanhu veorganized reporter violence neichiita counseling ichipama counseling services. Zvekare tanyorawo mapress statement tichiudza government kuti zvinhu zvakadai so zvinhu zvatisingatarisiri. Of course mapolitical differences anouya, but kuzoti masoja ashandise futi kumaunarmed civilians hatifungi kuti zvinhu zviri right.
Dr. Masitara vati avo vanoda rubatsiro rwachiremba vafone panhamba dzinoti 0777604610. Nhamba idzo zvekare 0777604610. Ndakamirira Studio 7 ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande. Ndidzo nhau dzedu dzamangwanani ano. Mosvera zvakanaka. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti sarai zvakanaka.